zvinenge zvichitaurwa pamusangano inyaya yekucherwa kwamangoda muZimbabwe, kutengeswa kwawo, uye nekuti mangoda emuZimbabwe kuvatsvagira maketi, uye neconcept yatinoti beneficiation kana kuti value addition. Saka zvinhu zvakati wandei zvinenge zvichitaurwa. Asi chakanyanyokosha ndechekuti mangoda emuZimbabwe ongavandutwa sei kuti atipe mari yakati wandei, sezvo nyika yese inenge yakatarisira kumangoda kuti angavandudza upfumi. Saka ndofunga ndo nyaya ichanyanyotaurwa iyoyo kuti Zimbabwe ingabenefita sei kumangoda ainawo. Asi chimwe chandingafunga kuti chakakosha kuti chitaurwe nezvacho ndechekuti tione kuti pane makambani anenge achimaina iwayo, matambudziko api aanenge achisangana nawo achipirwa kuhurumende. Ndofunga makambani anokwanisa kunge achitaura zvakadaro.
Tichitarisa iwo musangano iwoyu, tinoona kuti musangano wechipiri kuitwa neZimbabwe. Misangano yakadai yakakosha zvakadii kunyika?
Misangano iyi yakadai yakakosha pakuti inoexposa nyika kune mainvestors akasiyana siyana. Saka investment mudiamond sector, investment in terms of where to market my diamonds is quite important, nekuti munenge makuitawo expand horizon yema areas or ma places where you can sell ma diamonds enyu. Saka it's also about showcasing the country kuti nyika yedu ine madiamonds yakati wandei. Asiwo zvakakosha zvandingada kuti nditaure ndezvekuti pane misangano yakadai ndipo paya panenge pachidiwawo kuti patsanangurwe matambudziko atinosangana nawo senyika.
Imiwo semasangano akazvimirira, muri kukwanisa here kupinda mumusangano uyu? Uye kana makwanisa kupinda mumusangano uyu, zvii zvamuchaitawo kana kutaura?
Isu semapoka akazvimirira tinenge tichiparticipata, tichitsananguravo tichiti kana mainvestors ayauya vanofanirwa kunge vachirespekta marights evanhu kana kuti kodzero dzevanhu, kungave maererano zvewater pollution for example, kuti macompanies achichera afanira kukonzera zvirwere kana kuti kusvibiswa kwenzizi kwavanenge vachichera. Uye kana marketing yemadiamonds ichiitwa, ngaiitwe pachena vachipromota yatinoti transparency and accountability. Tinenge tichida kuziva kuti ndianiko muridzi wekambani iyi, mari yacho iri kuenda kupi, uye contract yavanenge vasaina negovernment yakamira sei.